akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu gunyana 15, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi pakisiya tota kumashonaland central. Meya veguta remutare vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Yakasunga nezuro kuti vashandi vose vehurumende vachabvumidzwa chete kuenda kumabasa kana vachinge vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, sezvo vashandi ava vakapiwa nguva yakareba yekuti vakwanise kubayiwa. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Vemakereke vanonziwo vave kubvumidzwa kupinza chidimbu chepakati chenhengo dzekereke dzavo kana chete vatendi ava vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Mamwe makungano akaita semichato nendufu anonzi vanhu vanobvumidzwa kuungana vachiri pazana, sezvo zvichinzi zvinonetsa kuona kuti vanhu vari kuungana vakabayiwa nhomba here kana kuti kwete. Amai Mutsvangwa vakatiwo hurumende yabvumidzawo kutanga kwemitambo yose, uye nguva dzemitambo dzakaiswa pakati penhanhatu dzemangwanani kana kuti 6 mangwanani nenguva dzesere dzemanheru kana kuti 8 manheru kuitira kupa mukana vanoenda kumabasa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 126,817. Bazi rezveutano rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vakabatwa vaine chirwere ichi hwakawanikwa mumatunhu emashonaland east, midlands, matevelerland south nemasvingo, uko kwakawanikwa vana vechikoro vakawanda vaine covid-19. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe ane mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2,873,893. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Meya veguta reBindu rava Brian Campbell vanoti vanhu gumi vari kutyirwa kuti vakashaya mushure mekunge mumwe mugodhi wadhirika pakitsiya tota kumashonaland central. Mumwe mugodhi wakambodhirikawo gore rapera muna Mbudzi paRain Mine mudunhu iri, uye vanhu vanofungidzirwa kuti makumi matatu vakatsakatikira mumugodhi umu mushure mekunge vatadza kuburiswa nekushayikwa kwemishina. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKembo.
Mugodhi uyu uriko kunzvimbo yekwakitsiya tota. waka diriva zvitakwa dinezuro zvinonzi waka diriva kuseni saka pandaka zvosvikawo neko zvekumapasi so kumasikati ndakasvikapo basa richiitwa rekuedza kubatsira vanhu vakadhirikapo pasi panga paine mushina weexcavata uchicherapo wanga wabva ku9 February Baker unovayanga ichibatsira ipapo paine vazhinji vanga varipo paine mapurisa nevamwewo vakuru vakuru vemunzvimbo yebhindu ravo vange varipowo panzvimbo yetsaona iyo
muri kufungidzirwa kuti manga muine vanhu vangani mugodhumu
ya pakutaura kwanga kuchiita vanhu vaiti vanhu vangangodaro varipo pasi pemugodhumu vangangotarika tini kutaura kwaiita vanhu pane mumwe chete wekuziva anogara munzvimbo yemunrz saka nevamwewo vaingofungidzirwa kuti vangave vanani vanga varipo panzvimbo
vanhu ava vaichera zviri pamutemo here kana kuti mugodhi wanga usasashandi
chera kwemachitatota hakunganzi kuri pamutemo kuchera kwagara kungoripo kunoitika munzvimbo zhinji muno muzimbabwe zvichikorokoza zvinogara zvichiitwa nevazhinji zvavanorarama nazvo saka ndo macherero anga achiitika panzvimbo iyo
saka pamakazobva pane anga aburitswa here zvakafamba sei
munguva yandakabva kana kuti kusvika mukudoka kwezuva ramezuva pange pasati pane munhu anga aburitswa asi kuchera kwanga kwaita excavator yakachera yakasvika pakubatawo mvura saka vanga vakurwisana nekuda kudhonza mvura kusvika kunze kwazodoka obva pazongonzowo vakazama kupedzisa mangwana kwaedza unova musi wanhasi
tarisa pane nzvimbo iyi mungati iri kure zvakadii nedhorobha renyu rebhindura
nzvimbo inonzi chitsyatota iri mudhuze nemudhorobha rebhindura kana tichifamba neharare road pane service station inonzi glow kuseri kwayo ndo panzvimbo paitikira zvinhu saka hapadhuzedhuze zvapo mutauni yebhindura
meya reguta rebhindura vabrian campbell vari parunhare kubhindura kwakare nablessing zulu westudio 7 vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko eboka rinoona nezvevashandi vehurumende rePublic Service Commission ekuti vashandi vehurumende vachabhadharwa chete mazuva avanenge vashanda kana kuti mazuva avanenge vari pazororo rinenge rapiwa mvumo neSalary Service Bureau. Mutevedzeri wemunyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti zviri pachena kuti vashandi vehurumende vari kutadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti mihoro yavo haivakwanire kwete nekuti havadi basa. Vamushangu vanoti sesangano vaidza zvose zvekuti vasangane nehurumende kuti vazive nezvematambudziko evashandi vehurumende asi hapana chati chabuda. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Idanho rinopisa tsitsi nekusuwisa kuzhinji kuti vashandi vehurumende kutadza kuenda kumabasa hakusi kuda kwavo. Zvinhu zviri kuitika nokumuikidzwa kwehomwe dzavo. Vanhu vari pakushayiwa vasina mihoro inovakwanira. Tikatarisa kumashure uku vashandi vehurumende vachitambira mari yakanga ichitenga zvinhu zvakanga zvisingabviri zvakaitika. Izvi zviri kuitika nekuda kwokuti mari yedu haichatengi. Takagara tayambira hurumende danho ranga rakanaka kwazvo rokuti itipe mari yekunze kwenyika yekuamerica iyo ine muhuro inoita kuti kana totambira mari iyi hatirambi tichishungurudzika. Basa redu tinorida ende tagara tinoenda kumabasa kana tine zvikwanisiro. Zvino mashungurudziro azvakuita ndokuti ino yanga itori nguva yekuti hurumende ikwenye musoro nokuongorora kuti ingaita zvipi kuti mihoro yedu ikwane. Varege kuisa simba rakawanda pakutyityidzira nepakuda kumanikidzira vanhu kuti vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro.
Hurumende inoti vashandi vehurumende vasiri kuenda kumabasa vari kuvanda nenyaya yemihoro ivo vasiri kuda zvavo kuenda kumabasa. Munoti
zvinozikanwa nemunhu wese. Hapana wakuda kuita mushandi wehurumende, hapana uchada kuita murayiridzi, hapana achada kuita mutumeni hapana uchada kuita ripi jaro basa yore muru mende ne uda kukuti nyoro yavo haichatengi chino kana kuri kuti ivo vanhu varupunzi vanovanda nekusada kuita basa vachiti muru mishoma isu tichingoziva kungoti mari yedu inobva pazviuru makumi maviri amadhora kusvika pazviuru makumi matatu saka hatingazivi kuti ingasvika pakuzowanda nerumwe rutivi rupi isu tisina mamwe mabasa atinoita takangozvipira kuti tinoshandira hurumende ndiwo murungu wedu hakuna mamwe mabasa zveatinotenderwa kuita nemutemo saka mari iyo inotobva kuhurumende ndiyo yatakatarisana nayo zvino kana toti tovanda nazvo hatizivo here isu zvedu zvinobuda mubhanga taenda kunotambira kuti tawana muzere mhepo haisi kutenga mari
muri kumboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muze matambudziko iyo atichaona kuti ave nenguva
sevashandi vehurumende takagara tataridza chino chedu chakanyanya chokugara pasi tichiita hurukuro nehurumende takaramba kuita zvemhirizhonga asi takagara tanyora akawanda mumahofisi ese kumaminista ose makurukota ezvekushanda makurukota ezvemari makurukota ezvedzidzo hakuna kwatisingaendisi matsamba tichikumbira nekuru kurudzira kuti ngatigare pasi tionesane kutambudzika kuri kuita vashandi vehurumende iko zvinotarirai ndopazva kutisvitsa kuti vamwe vokundikana kuya kumabasi vonziva havachawani mihoro yavo asi zvisiri zvokuda kwavo saka tiri kungoramba tichingokurudzira kuti hurumende dai tawana nguva yekugara pasi chaita musangano
vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare nestudio 7 asi gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pari zvino hurumende haina urongwa hwekusangana nevashandi vayo nekuti hapana chikonzero chekuti vasangane sezvo vashandi vari kupiwa mihoro inovakwanira
iko zvino vaZulu hapana misangano yakarongwa rangarirai kuti muna July takawedzera masivil servants ese mari yakanga iri pakati pe 45% kusvika pa 50% musangano unoramba uripo uchitaura nezvekuhora nemama conditions evashandi vehurumende weNJNC National Joint Negotiating Council uchasangana nenguva yavakatarirana kuti vazosangana asi hapana crisis panyaya yemari dzinotambiriswa vashandi
kose muri kuti hapana dambudziko ivo vamwe vashandi vachiti mari yacho haisi kukwana
iko zvino vashandi vava kutambira mari dzinosvika pama 30,000 iriyo minimum kumaticha saka hurumende ine zvayakaita zvakawanda gore rino rega hurumende yawedzera mihoro yemacivil servants anosanganisira maticha nezvikamu zvinoita 70% saka hatisi mucrisis
gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 remutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise mari munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds mutoro wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi
vatandi vataura mashoko aya apo vanga vari kutura mashoko emamiriro akaita zvino muguta remutare kuvagari vemuguta iri vatandi vati hurumende iri kutadzisa guta iri kuita mabasa aro nenguva nekuda kwekuti mari iri kubva kuhurumende iri kuya iri shoma zvakare chinonoka kuuya vatandi vati pamari yedevolution yavaisungirwa kuwana gore rino iyo inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $264 million vakawana mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti $34 million chete
mari dzedu pa dzinoburitswa dzobutswa zvakakwana isine chitarisa kuti dai pano kuti kana tapuwa mari tika budgeta mari idzodzo dzinofanira kuti dzingobuda kamwe chete todzishandisa then isusu patine zenge taku akuitawo toakuita nekuti hurumende inokwanisa kuzati tashandisa mari idzodzo zvipi zvemari dzikanonoka pamwe pacho dzinopesa dzadyiwa neinflation pamwe pacho dzinopesa maprojects aya asina kufamba nekuti mari dzenge sina kuuya so looking at government kana yabvuma kuti iri kuti pamari dzedevolution dzaingoti padzi mari dzikawani once kana even malance of disbursements but as of now we're talking about 260 million, but we've also only get about 60 million, which is slightly less.
Vatandi vati vari kukundikana kuita mamwe mabasa akaita sekugadzirisa migwagwa, kutsvaga vashandi vane hunyanzvi, kugadzirisa nyaya dzemvura yanetsa mumisha yedanga mvura nechikanga uye nehobhouse nepamusana pekushaya mari. Vachiwo kusauya kwemari yedevolution uku kuri kupa zvakare kuti vasakwanise kutenga midziyo imwe inodiwa pakuchengetedza marara zvakanaka nekutenga motokari dzemarara, motokari dzinotakura varwere pamwe nekugadzirisa zvimwe zvivakwa zvakaita sezvipatara zvekanzuru. Mashoko avatandi atsigirwa nemumwe wavo mukuru wemakanzura emaguta uye vari meya weguta reGweru vaJosiah Makombe avo vange vari pachitiko chenyu. VaMakombe vati guta ravo reGweru pamwe mamwewo akashandisana nedambudziko rimwe chete rekunonoka kuuya kwemari dzekutongwa kwematunhu izvo vati zviri kukanganisa budiriro. VaMakombe vati nguva zhinji pavanobvunza hurumende panodzwa kuti mari yacho inenge isati yavepo.
Nenge tati tiri kualoketa mafanza asi rokuti mafanza anenge aripo asi kuti tinozomamobilize aone kumatsvaga chido kupai, so kudawo ndopanenge pachizoita problem yekuti hurumende inenge sina mari yacho kuti vatipe, asi maloco authorities ndochemo chatinacho kuti ma disbursements they are not coming early and they are not coming on time with DJ basa tinofanira kuti chito
gurukota runa nezvedu nuremani kalendi amai nokutula matsikenyere vaudza Studio 7 nhasi kuti vange vari mumusangano nokudaro havakwanisi kutaura nesu pamusoro pemari dzedevolution. Gurukota runa nezvekutongwa kwematunhu paJulai moyo vange vasiri kubatika parunhare mbozha rwavo kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Sangano renhau reZim Live rine musoro wenhau unoti vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro cheHarare Polytechnic vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vanoti vari kurambidzwa kuita zvidzidzo zvavo nemukuru wechikoro ichi vatapazwa mudondo. Bepa naure Herald rine musoro wenhau unoti vakadomwa kuve mumiriri weZimbabwe kuSweden amai Priscilla Misahera Mbwemushonga vakaoneka nhengo dzeparamende nezuro zvichitevera kudomwa kwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kadi kuvateerere veStudio 7 navabati vemushini vamunangagwa tinotendere nezvavaitawo zvekudzikisawo zvelockdown mashopu nekuti vashandi vainde vari dambudziko riripo muZimbabwe nderetransport. Ayo treni avaisayo varigeri kungoti makombi afambe sezvinoita kuno South Africa. Vanhu vari kune vari kufunga kuti makombi akasafamba kuvanhu vanoenda sei kubasa ndokurudzisa here kunoitwa korona muZimbabwe. Hakuisiko kurapa kwekorona kukusafamba vanhu vari kunetseka transport. Vakava munangagwavo patransport ngavangoti makombi hafambe sozvinoita kuno kuna South Africa. Vanongofamba vanhu vanoziva voga kuti kune social distance vatifanira kutipeke mamask kana tichikwira makombi tichienda kubasa. Vana komitivo vanongozvimedza vanoshandisawa nezano. Isu tinongoti chamisa chete chete sachamisa hoye hoye chamisa tisingazivi vedava vachiri kungotera zvanhu mukore uno.
Pastudios people say people ndinotaura hangu pamusoro penyaya diki diki yekuti Studio 7 munhu wese anoziva kuti hamunadivira makaririkira hazvisi zvekunyepa, asi isu wanhu tine divira takaririkira according situation iri muZimbabwe. nyairi muZimbabwe dikidi chatinofanira kuita. For the meantime munhu wese ngativoterei President Nelson Chamisa. Then from there kumuda kwako iwe kana kusamuda kwako iwe ndiwe uchazochinjapo. After 5 years only let's change this type of government iripo by big time yauraya mwana wese nenzara. Kuna mukoma wakatombotaura wani wakati pa studio 7 panoita kupara kungotaura wanhu weMDC chete. Indiri ndakamirira ZANU-PF asi handisi kumbonzwawo wamwe wangu wari kupinda wakamirira divi redu. Ndiri ndega ndatongopindawo ndatoona kuti inga akataura zviri pachena murume uyauya. Nzwisisai vana veZimbabwe, please ndapota ndikukumbirawo ngatitangei tambovhotera Nelson Chamisa at first. Then from there tichizoona kutadza kana kunatsa tichitozozvigadzirisa from there tambochinja this government iripo yamunangagwa dambudzi.
Maore ya sana watu sana tukajisa ni BP sinani tichinangane nene maelections istosera na sisi bora sisi swedis katika ni nasi kimi za tinge chikaya kuti hizindo za tino hova ndizi kutishivagashi kakotiri puendi za jina tingazo vapaki katika ni nasi tifoka sinye sekumpisa mwini nanga kwa chikaya sibora za chisali nasi.
Magadi magadi wa shamari studio 7 namkoma jonga namkoma blessing Zulu. Tiri kufara ine chirongwa chemunodai kutipa siku nesikati. Nhau dzakanaka dzechokwadi. Nongoti hei, dai udzvanyiri ukasaramba uchienda mberi. Nokuti tikada kutarisa kuti Zimbabwe kuti ibudire, president uyo varipo waifa kuti akagadzirisa zviro. Zvino mukaonawo kuti Zupu yega ndiye inofanira kuhamba. Vomisa voti vokumushikashika vasafamba. Ena unofanira kuona kuti zvinhu zvinenge zvisina kuema zvakanaka. Ndokushaisha nyika ukoko nokuti zvinezvi unou vari kuzvinyirira vanhu hapana uchavada kuona pavari apapo. Vachadiwa ndiani? Hakuna munhu uchambovada naumwe kana ena president Mnangagwa uyu. Vanhu vechi vanoda Chamisa asi kuti vona vanogonda kuita zvezvibhakira zvinoda kurwa nevanhu. Nyika ingabudiriri nokutakana nokurwa vona vachiba vachimora mari zviti mora kutaurawo ndiri unou ndinotaura kana ndiri panapa patsanini panapa inoitwa digos.
Ndiri kuitana munzora zvakana musoro izvi hazvakana musoro izvi zvirikutana munzora izvi ende hazvive zvakatichinjisa chimwe chinhu chatingada kunoronga nemusangano wedu isu weMDC Alliance. Ndinongoti kuvatungamiriri vedu weMDC Alliance vana tendai bito vana president Nelson Chamisa nevamwewo vanovatevera musangatirambei takashinga pakurwisa ZANU-PF kuitisa pachigaro. Zvana timonzora izvi zvekuti vari kurwisira zita rebato rekuti kwai hechiti hazvana maturu chero imi mukachinja zita. Isusu tinoda vanhu, hatidi zita rebato. Chatinoda vamunhu, hatidi zita rebato. Zita rebato rana musoro. Isusu chatoda munhu anokwanisa kutiendesa mberi. Zvatinge tichiona kuti isusu tichienda mberi nenguva dzedu tichitifambirawo isusu rechiduku tichionawo mabasa, kwete kuti monzora ada kurwisana nezita rebato iye haana kana chaanoziva, haana kana chikoro chacho. Zvakangofanana neZANU-PF yacho yatoda kurwisa. Ndonzi ndatonjindi
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchikudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakazivisa kuti vakazvipira kuramba vachipa rubatsiro kuvanhu vemuAfghanistan kuburikidza nesangano reUnited Nations pamwe nemasangano anopa rubatsiro. VaBlinken avo vanga vachibvunzurudzwa nenhengo dzeparamende kwemazuva maviri adarika zvichitevera kubuda zvisina tsarukano kwemauto emuAmerica muAfghanistan mwedzi wapera Vakataura izvi zuva rimwe chete hurumende yeAmerica yazivisa kuti ichapa rubatsiro rweimwe mari inoda kusvika mamiriyoni makumi matanhatu nemana emadhora urwo runonzi harusi kuzopinda nemumaoko eTaliban. Chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vanoti kubvunzurudzwa kwavaBlinken neParamende kwakakosha zvikuru kuzvizvarwa zveAmerica.
Yakakosha zvikuru nekuti veruzhinji vemuAmerica nepasi rose vari kukanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan nemabudiro ayakaita. Naizvozvo even tinyangoti pamwe chete neivo vanobhadhara mutero muAmerica vangave zvizvarwa zvemuAmerica zviri kutokanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan, ichisiya mudziyo, ichisiya zvinhu zviri madira chivhaki. Kunze kwenyika vanhu vari kushayawo kuti vakomana zvino nyika yatinotemba nayo ndomafambisiro anoita zvinhu here. Saka inyaya yakakosha zvikuru kuti vaBlinken vaonekwe vachibvunzurudzwa.
Mhinduro dziri kupiwa navaBlinken dzinozobatsira chiremangwana reAmerica mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika.
Mhinduro dzavari kupa mucongress umo hatisi kuona dzakakwana pakutsanangura maitikiro akaitika zvinhu muAfghanistan, asi mhinduro yavo yekuti vakakwanisa vachibatsira madzimai vana vadiki nemayo anoti maminority groups. Hapana chakaibva ipapo through the United Nations. Inyaya yakakosha chaizvo yekuti nhengo idzodzo dzibatsirwe munyika yeAfghanistan, nekuti tinoona pachitenderero chavo muAfghanistan kunyanya ivo veTaliban vauya vanowanikwa vasingakudze kodzero dzemadzimai. Saka tinoti vaBlinken zvavataura pamusoro pekubatsira kupa humanitarian support kumadzimai kuvana vadiki nemaminority groups ishoko guru rakasimba. Ende inyaya inotambirwa nepasi rose kuburikidza neUnited Nations.
Zvizoita here kuti America ionekwe sekunge yakupa rutsigiro kana kubatsira hurumende yeTaliban yainge ichirwisa kwemakore esaya?
Handione sokudaro, nekuti izvezvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti vawanikwa vachienda kunotora mudziyo yakasiwa ikoko yaitransfa nemauto nezvimwe zvakadaro. Saka hatingati vangaonekwe sevari kubatsira Taliban, asi zviri pachena kuti vari kubatsira madzimai vana vadiki nemaminority groups akatsanangurayo. Zvinhu zvakakosha izvozvo, nekuti hatingade kuti America obva yabuda vebva yasiya vari pachena vemagroups iwayo.
Mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vari parunhare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa neziro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi pakitsi yatota kumashanaland central. Meya veguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemire, ndichiti mosera zvakanaka vateereri.